chekutanga ndingati ndaona kuti Americans vanhu vanoda nyika yavo, vanhu vari very patriotic. Vazhinji dzimwe nguva havatarisi bato ravanobva, asi vanotarisa zvakakoshera bumbiro ravo remutemo. That is why we saw paitwa certification yemaelectoral votes, most of the Republicans vakavhotera kucertifya maelectoral votes against zvaipona president wavo, something which is very rare in Africa, something which is very rare in Zimbabwe. You see the senators and MPs voting against zvoda president wavo. So zvinhu zvakanditaridza kuti vanhu vanoda nyika yavo, vanhu vanokoshesa constitution yavo. Izvozvo zvinhu zvandotarisira kuti dei zvagona kuitika kumuAfrica, tingadai tiri pari nani. Dei zvagona kuitika kunyika dzose pasi rose, tingadai tiri pari nani.
Tomboonawo kuti ivo vaimbova mutungamiri wenyika ino yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuti vamiswe pamberi pedare vachiitwa inonzi iyo impeachment panyaya yemhirizhonga yakaitika kuUS Capitol nevari kunzi vatsigiri vavo. Munoona sei izvi? Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika yakadai seZimbabwe?
Zvangofanana nezvakaitika pacertification yemaelectoral votes, zvinhu zvisingagoni kuitika in any of the African countries. Yekuti unotoona president achimisa pamberi pesenate achitongwa nevamwe vanotide vamwe vekubato rake. Chaona kuti even maRepublicans aikwa Trump nyango vanototi Trump must be impeached kunyange asisiri president. But dei kuri kuAfrica handifungi zvagona kuitika kuti mungatoti takarasima nemunhu asisiri president kuti ngati mutongo wavo semaAmericans. Vanoziva kuti isusu kana tanga tiri violence atiti violence, vanoziva kuti kana tati isusu ngati kuvesa bumbiro remutemo, ngati kuvesa bumbiro remutemo. So inini kwandiri chidzidzo chandinoona chekutaridza kuti isusu pachedu tisati tava vanhu veZANU PF, tisati tava vanhu veMDC Alliance, tisati tava vanhu veMDCT, we are Zimbabweans. And therefore tinofanira kukoshesa umbiro diri mutemo wenyika. Tinofanira kuda nyika yedu tisingatarisi kwatinobva, tisingatarisi chechi yatinopinda, tisingatarisi bato ratinobva. Ndoo zvandiri kuona zviri kukoshesa panyaya yekutongwa kweimpeachment yaDonald Trump.
Tombotarisa kuti imi pari zvino makatowanikwa muchibayiwa nhomba yeCOVID-19. Makabayiwa nhomba ipi uyezve muri kunzwa sei?
Ini ndakabayiwa vaccine yePfizer. Ndakabayiwa jekiseni rekutanga. Handirake ndakanzwa, ndakangoramba ndichingofira, ndichingofira. Of course unogona nguwawo kuti pawabayiwa panogona kupaneka pain. That is very normal, but handina kurwadziwa kana kurwara nazvo. Ndobva ndabayiwa rechipiri nezuro, handinazve chakandiafekta. So ndotokurudzira, ndinoona hangu kuZimbabwe vanhu zvakawanda rinokuvadza, rinouraya, rinorwarisa, rinoita sei, taurwa zvemanyepo. Ndoda kukurudzira vanhu kuti mavaona mukana wekubayiwa vaccine iyoyi, ngatiitore nokukasira tisingafungi rinorwarisa. Ikurudzira ndopa kuvanhu kuti zvakanaka kudzivirira vanoda kuzorapiwa wawa nechirwere checoronavirus.